vashaura nestudio 7 mushure memusangano westanding committee yebato ravo waitirwa pamuzinda webato iri mutauriri wemdct vaobert gutu vati misangano iyi ichaitwa nechina
ava nemusangano musi wechina kusvira mangwana misangano miviri wokutanga unenge uri wenational executive tinoti muchirungu inonzi extraordinary meeting yenational executive ichingopera kuita extraordinary meeting yenational council misangano iyi ndingangoti donzvo rayo ndeyekuti ikwenenzvere kuti pari zvino pane zvakanyanya zvekutaurwa nemi mato nenhau zvetiri kuverenga mapepa nhau zviri kuda pasocial media kuti vanhu vari kunetsana nemdc navice president vari kunetsana pakuti ndiani ari acting apa pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vasiti hatida alliance kuna vamwe vanotoda alliance ndo zvatinongoverengawo zuva nezuva mumapepa nhau zvatinongoverengawo zuva nezuva mumawhatsapp iwo angotekeshera saka zvine zvikauti sevana vemhuri imwe mhuri yasave togara pasi toti veduwe ngatikwidziranei pachena kuti tione kuti gwara ratinofamba naro nderiti nokuti pari zvino inenge yava hanzi njake njake
vagutu vabvuma kuti vatevedzeri vavatsvangirai vaviri vanoti vaelias mudzuri namuzvare tokozani kupe havana kupinda musangano westanding committee uyo washevedzerwa navanelson chamisa avo vari kuzviti ndivo vakazodzwa navatsvangirai kuti vafanobata matomo avo uku vamudzuri vachiti ndivo vakabatiswa chimuti vagutu vati musangano yechina yakatarisirwa kufambiswa navalove momoyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda webato remdc kuburikidzwa nemakakatanwa ari mubato iri
national council inocheiwa nanational chairman vemusangano national chairman vedu ndi honorable love momoyo vachitevedzerwa nahonorable morgan commish ndo deputy national chairman saka izvo zvitori mubumbiro romutemo kuti national council inogara iyo in terms of our party constitution ichicheiwa na chair the national chairperson
asi kaiko zvinezvi vamwoyo vacho havasi kutsika paharvest house asi musangano wanzonoitwa paharvest house
ndisingazivi kuti vati havasi kutsikapo here nokuti pandakanzwa nguva yapera vaitaura ivo kuti vanga vasina chifambiso saka ndofunga ndakazonzwa zvinzi ha vagadzirisirwa nyaya dzetransport nokuti munoziva kuti vamwoyo havagari munomararika isu vari kumunomarare zvinotiita nyore nokuti chiro usina mota zvinongofamba netsoka ungosvika paharvest zvino ivo vanogara uko kumatovo saka vachitiwo vakamboita dambudziko remotikari yavo yanga aita iproblem but ndakanzwa zvinzi adambudziko iroro raakagadziriswa zvokuti vakwanisa kuti vakwanisa kuita sei kufamba
vagutu vati musangano wechina wakatarisirwa kufambiswa navalove momoyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda wemdc kuburikidza nemakakatanwa ari mubato iri hatina kukwanisa kutaura navamudzuri muzvare kupe navamoyo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kumusangano washevedzerwa navachamisa uyu uye kuti vachapinda here misangano yanzi ichaitwa nechina zvichakadai sachigaro weboka revechidiki mumdct vahappy mochidziva vati vanogara vachitaura navatsvangirai vakati vachamisa ndivo vakafanobata matomho avatsvangirai vachidziva vatorawo mukana uyu kutsoropodza vagutu vachivapomera mhosva dzakawanda dzinosanganisira kutsigira rimwe bato risiri remdc uye kutaura mashoko asina kunangana negwara remusangano vachidziva vati nyaya yavagutu inofanira kuzeyewa pamisangano yemusi wechina asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi hazvina maturo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuri mumdc kunopera chete kana vatsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara vari kusouth africa vakataura nemuromo wavo kuti akafanobata matomho avo ndiani ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi